ini nekuona kwadireta ndinovirirana neZCC nedanho ravatora rekuti vamunangagwa sezvo zvavo vari mukuru wenyika vachinziwo so nezek officially vakahwina maelection kuti vawane danho ravangatore rekuti vangashande sei navachamisa zvokuona kuti nzira chete hasara yekubatanidza ruzhinji rwezimbabwe sezvo chiona kuti nyika ino yakapatsanurana pakati kuti vashande tishande pamwe chete senyika tinofanira kubatana saka kana takuti umwe ahwina 50 plus something something yaahwina ava mutungamiriri wenyika osiya umwe ane imwe hafu yevhoti ndinoona kuti nyika hapana kusumukira kwainoita saka danho iroro rakanaka chose kuti vamunangagwa aone kuti pabubiriro mutemo nevamwe vavava sezvo vakatowana 2/3 vezanu pf vangaite sei vogara pasi vochinja bumbiro romutemo kuti vaone mashandiro avakaite neimwe hafu yepopulation yezimbabwe yaratidza pachena kuti inosapota o inotsigira vachamisa nemdc alliance yavo saka ndinoona kuti zvakanaka chose zimbabwe yakaramba yakapatsanurana ndo patiri kuona kuvengana kurwisana kungapere chete kana vanhu vabatana vati orit ngatishandei tese hapana wekuzoshora kana kunyomba kana kusiya shure achinzi uyu akadyiwa saka toonana pa2023
vamunangagwa vangakwanisa here kuudza vatsigiri vavo vese kuti vabatane vatsigire chirongwa chekuvandudza bumbiro remutemo kuitira kuti vachamisa vave muhurumende
apa pakutoda kuti utungamiri hwavo hubude pachena unyanzvi hwavo hubude pachena ndinodzisa kuti pane vamwe vanogona kusafara nazvo pese panoita mubatanidzwa kana taiona maelection acho asati aita vaida kubatana kana mumdc alliance macho makatoti netsei makapatsanura vamwe ndokuti vamwe vanenge vachifunga zvezvigaro zvavo kuti zvingatorwe ndekatakabatane naava asi vakanyatsoburitsa unyanzvi hwavo hweutungamiri vonyatsorakidza kubato ravo kuti tienderere mberi senyika pasina kurwisana pasina vamwe vada kudhonzera shure vachinyunyuta kuti panapa takabirwa vanofanira kutobatana vatobatana senyika imwe chete ndokuti apa taakurwadza kune vamwe ava isisiri nyaya yekuti wemdc alliance oundudza vatsigiri vake kuti ha musazodaidai musacheme chembe ngati aseptei kudyiwa kana kukundwa kwataitwa wezano achitirayawo kunyengerera vekwake kuti ngatidaidai vanhu kana vakaramba pachavo ari mumba make achidayira kuti akabirwa vhoti yake kana vakuru hapana tavanozogona kuita ipapo panogona kusvika pane rimwe daro rokuti munhu anenge atsamwa kuti ndakabirwa vhoti yangu zvekuti kana mukuru taagaapa nhepfenyuro achiti ha ngatiregerei tirambe takanyarara takaita runyararo ngati panonetsa kana munhu ari kumba achifunga kuti ndakabirwa asi takaonawo kuti kune vakakunda vacho vari kuita ruoko rwavo kuti izvo aiwa uyai tishande pamwe chete tipinde muhurumende yemubatanidzwa ndinoona kuti even vari kudzimba vachakashatirwa vachiri kusatrusta zvakabuda mumazimba pamaelection apa vachiringofunga kuti 2008 2013 takabirwa izvo tabirwa futi havanogona kusvika pakutsamwa pekuti kana chamisa vacho hamuteereri asi vavochiita zvavanoda ivo kuti izvo tiri kubirwa mavhoti edu
vambofana takanzwa vemdc alliance vachitaura izvo kuti izvo zvokudzokerera kugnu rwendo runo hakuna munoona pfungwa yakadai ichitambirwa here nevemdc alliance
ngavatotambira kana tinoboti havo ngavaite masteps avari kufunga kuti ivo sebato angabatsire kana vari kuzvitemba kuti panapa takabirwa vachiti mav11 atinawo ane umboo hwakakwana ii ndinoti the first thing ngatitombotarisa constitution yatiinayo yezvino iyo inoti section 93 nesection 94 inenge ichipa bato rinoti rekugunun'una mukana iwowo wekubhoinda kumatare 2 weeks dzakanyorwa mubumbiro remutemo iro tinoboti aiwa vemdc alliance ngavaboita zviri mubumbiro remutemo zvavakapuhwa mubumbiro remutemo kuti vabo mikana irimo asi ndinoona kuti kana vakundawo vabudirirawo hanenewo zvinenge zvaakudare kuti rati kuzoitwa sei kuitwa patsva here maelection kana kuti bodi hameno Asi ndinoona kuti izvo vakasabudirira ipapo pa 2 weeks 3 points. The only way forward ndekutoti ZANU PF ne MDC vashande pamwe chete.
Vambofana, toti MDC Alliance yabudirira kumata Reds Mhosva yobva yanzi izvo zvairi kutaura ndezvechokwadi ndiyo yakakunda. Munoona here iyo ichikwanisa kugara pasi ichiita sekurudziro rikuitwa neZimbabwe Council of Churches?
Ndinoona hangu pekutanga zvichiita senge zvinoti netsei, ndekuti mupolitics umu chinoti netsei ndechekuti tinobotanga tafunga zvepower tisati tafunga ruzhinji. Asi kana vachifunga ruzhinji kukunda masimba, kana dare haro ratizvo maelection gaitwe pacha, gaitwe pacha. Asi hazvinei kuti azokunda wacho kana akaitwa patsva, kana zvakaraswa necourt, akunda wacho ngaarege kuve neattitude yekuti ndindakunda ndindakutora zvese, umwe ngaachienda anorara. Ngavatoona kuti wedza ndivachamisa vacho vazokubudirira kukunda, kana ndivamunangagwa akunda zvakare, kana zvirizvo zvaitwa padare kuti maelection gaitwe patsva, munhu iyeye achatoona nemapesendeji acho kuti hazviiti kuti utonge wega. Ngaatofunga zvekubatana nevamwe, votonga vakabatana.